Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro kukadzi 26, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Magwaro iwawo atingati anoratidza kuti chichange chichitabatsarudza anobatsira kuti tinge tichiudza vanhu tichibatsira neZimbabwe Election Commission kuti swakati tichange tichiona zvinhu zvakati.
Sangano reElection Resource Center rokurudzira kuti ZEC ikasike kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisirwo achaita zvinhu kusvika musarudzo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti inoshushikana nemashoko ekuti hurumende haisi kuzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Dynamos inosimudza mukombe wayo wekutanga mwaka uno mushure mekurova Highlanders neZuro makwikwi emukombe weZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kuchikasika kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisirwo achaitwa zvinhu kusvika musarudzo sezvo nyaya yanga iri kumatare dzimosva yakanzwikwa. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nedare rekuti ZEC ienderere mberi nekupa basa rekutengwa kwemichina yekuchenesa zvinenge zvabuda mukunyoreswa kwevanhu kukambani yekuAmerica iro rakanga riri mugwara. Kambani yekuChina yakatengesera ZEC michina yeBVR yakanga yapikisa danho iri ichiti inoda kuti ZEC inge ichipa iyo kambani yeLuxton Group basa iroro. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weElection Resource Center watawanda chimini kuti tinzwe zvizhinji.
Magwara anoratidza yatingati preparedness pachirungu magwara akakosha nokuti anoratidza gadziriro yaitwa. Zvinova zvinhu zvakakosha kuti panange tine chiimbiro chekuti macho anofanobata nyaya dzesarudzo vakagadzirira zvakakwana. Chechipiri, sarudzo dzinoda kuongororwa. Kana tichiongorora sarudzo tinofanira kunge tine tarisiro yekuti musi wakati chii chaitika. Izvi zvinotipawo nguva sese vanoshanda nhomba tichiongorora nyaya dzesarudzo nekuti tingatanga kugadzirira kuti pakati tichaita sei. Kana pasina urongwa huri kuratidza kuti chakati chichaitika musi wakati zvinova zvinotinetsei pakugadzirirawo kwedu isusu zvine nguva kuti tinge tichiziva kuti pakati tichange tichiita sei. Chekupedzisira toti zvakare magwaro iwawo atingati anoratidza kuti chichange chichiitika basarudzo anobatsira kuti tinge tichiudza vanhu tichibatsira neZimbabwe Election Commission kuti swakati tichange tichiona zvinhu zvakati. Sarudzo dzinofanira kunge dzichiongororwa nevanoongorora sarudzo. Zvinhu zvinobatsira kuti vanhu vange vachizoti aiwa zvinhu zvaitaitika pachena. Asi kana pasina gwaro rinoratidza kuti chichange chichiitika musi wakati ongororo yandiri kureva iyoyo hainyatsoitika mune zvakakwana. Saka ndivo zvatiri kurudzira kuti since vematare vataura kuti aiwa pakutsvaga kambani ichange ichibvisa zvinenge zvakaipa pavhotasiro pedu vatiaiwa ngavaenderere mberi nekuti vari kutsutsumwa mapepa avo haana kumira zvakanaka. Hapasi chinga chimwe chingati kune Zimbabwe Election Commission vangati aiwa isu hatikwanisi kubudisa gwaro rinoratidza kuti vangichange vachiita zvakati musi wakati. Ndizvo saka tabva tati aiwa izvezvi nekuti zvingangodaro zvaivatanganisa kuti vabuditse gwaro iroro zvabviswa nejudgment yabuda iyi. Ngavachitange kubudisa zvinhu pachena tizive kuti musi wa31 March chii chichange chichiitika, musi wa31 April chii chichange chichiitika kuitira kuti chigadzirira tichiziva kuti sarudzo dzichafamba sei.
Manga manyora here tsamba kuZEC muchiizivisa nezvamuri kutaura izvo?
Takabvirira kare tichivanyorera nekuti tichitarisa kune dzimwe nyika unobatwa sarudzo magwaro anoratidza yatingati operational plan anobuda 18 months kusati asvika paelection. Isusu tasarudza nemwedzi isingapfuuri mishanu kuti tipinde musarudzo. Asati tatawana magwaro iwawo. Saka tangabvisa kana tichidza election commission kuti tibuditsai magwaro iwawo. Asi ivava vanga vasati vavabuditsa. Saka kutaura navo takabvirira kare. Ticharamba tichingotaura navo. Asi sekuona kwedu panewo zvinhu zvaivamisa kuti vanga vachibudisa magwaro iwawo. Ivo vanotaura kuti pane vanga vamhanyira kumatare edzimhosva nenyaya dzavo. Saka izvozvo zvaikwanisa kuvakanganisa kuti vange vachizoziva kuti zvavaroda kuita zvingada nguva yakareba sei. Asi matare azvo pajudgment apa hapasisina chavangati chiri kuvakanganisa. Saka kurudziroi yedu yekuti vabva vabudisa magwaro iwawo.
Ko havazoti here vanga vasina sachigaro kubva zvabva Justice Makarau zvinova zvinogona kunge zvakadzorera basa kumashure?
Vangangodaro zvavo, asi isusu hatitenderani navo kuti munhu mumwe chete angadai akadaro akavamisa kuti vanga vachibudisa magwaro atiri kureva iwavo. So vangangodaro vaine zvavachataurawo zvavo, asi ndizvo zvimwe tiri kushandisa kuti tinge tichibvunza kuti tagadzirira zvakakwana here kuti tiendesa kuti mukaona election commission ichitadza kubudisa magwaro iwawo anoratidza kuti vachange vachiita zvevai musi wakati vachida kubudisa chii. Izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinoshandiswa kupindura mbudzo yekuti tagadzirira zvakakwana here kuti tinge tichienda kusarudzo. Kana kwasara mwedzi yatataura mishanu yekuti tiite musarudzo vasati vava nemagwaro iwawo. Kazhinji kazhinji kacho ndo zvinoratidza kuti hatisati tagadzirira zvakakwana kuti tiende kusarudzo.
Vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bepa naure Standard neZuro rakaburitsa mashoko ekuti vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakaenda kumhemberero yebirthday ravo kumba kwavo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite nawo musangano vachida kuti vavabatsire kutsvaga rutsigiro. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato rezano PF. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
VaMnangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika, munenge muchiti kudii apa vaMudzengi?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hachi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe. Kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMnangagwa. Yonzi yakapinda nechisi yaii hurumende mauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva ino isemaonerei?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangavapawana mukana. Izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvokuti vangakonzere matambudziko kubato rezano PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro kuitira kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu. Hatizivi kuti vekuna National Land West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wekumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti government inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vaMugabe votaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa nyaya yakachitaurwa naivo vaMnangagwa nemauto kuti zvakaitika zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti ndinoona kuti vakati zvakaitika murunyararo vakatizve hapana vanhu vakaurawa, asi vaMugabe vakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
Vainest Mudzengi, Vanoenyan, Zumunya, Zumatanga, Wenyika, Weaver Mukurwe Media Center. Vanga Vari Parunare, Muarare na Blessing Zulu Studio 7. Gwaro rakaburitswa nesangano rinoongorora nyaya dzeuori pasi rose reTransparency International rinoratidza kuti Zimbabwe imwe yenyika dzine uori wakakomba mupasi rose. Gwaro rakaburitswa nesangano iri rakapa Zimbabwe zvibodzwa 22, nyika inenge yakachenesesa ichipiwa zvibodzwa 100, kuchitwo nyika ine uori wakanyanyisa isina zvibodzwa zvainopiwa kana kuti ichiwana 0. Izvi zvakasiya Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 kubva munyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Nyika dzinonzi nesangano iri dzakachenesesa iNew Zealand neDenmark, kuchitiwo dzine uori hwakanyanyisa dziri Syria, Sudan neSomalia. Mukuzeya nezvenyaya iyi takabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa, Valois Munyaradzi Chaumba.
Chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedze uori munyika medu, nekuti katasa patakaiswa papapa tiri kumacheto cheto kwenyika dzine uori dzakanyisa kupasi rino, tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo ekupedza kuti tidi kuindo pande nhando dziri kumberi kwamana 50 asi tatisa kuti titonambaina uori, asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaivo.
Tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanha adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi. Mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iye kuti hapana matanha ari kutorwa?
Ya, ndinotenderera neongororo iyoyo, nekuti tinogara tichitaura isusu veAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuti chikuru chiri kunyanyo kwenzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere, nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzano zvekuti haitandiri uori mukuita basa rayo. Asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro azviite muenzano zvakawanda, kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti ndinofanira kuita uori kuti ndigozopromotwa, nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva. Saka isu tiri kuti tokutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita uori kuti titange patsva, kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamunotiti nyaya yakati yee ndikazodai. Vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo, ndokuti titange patsva. Asi temamirira zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi, asi totoramba todzikira kumashure, nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba.
Vamwe vanogona kuti gwaro iri nderegore rapera 2017-2018 Zimbabwe yaane utungamiri hutsva iri kunzi New Dispensation.
Dai zvanga zvichidaro mukomana Junga, nekuti vanhu varimo muhurumende ivava ndo vanhu vakanga varimo futi mune Old Dispensation achange aripo. Saka kuti tingatoti kuti vanhu vangabva vangoti mangwana acho vatoshanduka mumaitiro avo yamakambotaura iya kuti hanzi necondamination iyaya kuti vanhu vakatamba nemunhu akachena iwombva watoonda chenera. Handifungi kuti zvinoitika nyuwo, nekuti tika nemaitiro zvinotoda nguva yakati kurebei kuti munhu adi ashandire zvaanenge achiita. Saka handioni kuti paine mutsauko uchachinjwa neNew Dispensation iko, nekuti vanhu varimo muNew Dispensation ndo vakanga variko muOld Dispensation achiyo. Saka kuti vanoshandira tika nemaitiro avo iuri wayaya zvinotirene.
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa, vaAlois Munyaradzi Chaumba, vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoshushikana nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa mudare reSenate ekuti hurumende haisi kudzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa vashandi vayo pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzaniswa nemari dzavanotambira. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rinoti vaChinamasa vaipindura mubvunzo wakanga wabva kuna seneta wezvishavane amai Lillian Timvers wekuti hurumende ichatora matano api panyaya yekukwira kwemitengo zvisiri kuenderana nemihoro yevashandi vayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaChinamasa kuti tinzwe nezvemashoko avanonzi vakataura aya. Vashandi vehurumende vari kuda kuti vawedzerwe mihoro sezvo vari kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Ngatinzwe hurukuro yataita navaJou.
Izvozvo hazvitizvitambiri, vaChinamasa chigadza pasi mimba yomusikana. Nokuti vaChinamasa zvavanongoita chete ndezvokuda kutsamwisa vashandi vehurumende. Isu zvatinobvinirwa nekuti vashandi vehurumende ndo vanofanira kubhadhara mari dzakawanda kupfuura vemuprivate sector. Ndeyekuti corruption iite shoma. Ndezvemu vashandi vehurumende ndo vanopa kuti hurumende ionekere. Saka vaChinamasa isu tinofunga kuti havasi kuda kutaura chokwadi. Mari dzemangoda nemamaminera zvakawanda hatisatamboona kuti dzinobatsira nyika sei. Uye pane zvakawanda zvinokwanisa kuita tisingatarisi mari chete. Kupa vashandi vehurumende mastendi okuti vavake dzimba dzekugara zvinhu zvingapa pfunduso kuvashandi vehurumende. Kupawo kuti vashandi vehurumende vakwanisewo kupinza kana motikari dzomasetendhendi dzavanokwanisa kukwanisa mahara avo imwe chete pa5 years. Saka vaChinamasa vanoita sokuti havanyatso kuona zvinhu zvakanyanyisa kunaka kuti varayiridziwo nevamwe vashandi vehurumende vafinewo kuti vari motivated kuti vaite basa. Saka taatikumba kuti vanhu vanenge vachitungamira hurumende vanofanira kutsvaka nhano dzakawanda dzokuti vakwanise kuona kuti vashandi vehurumende vangava motivated sei kuti vanyanyise kuita basa ndokuti hurumende yacho ionekere. Mari isu hatibhilivhi kuti mari hakuna, asi tinongobhilivha kuti ipriority chete yokupa mari ndo inosiyana. Nokuti dai muhurumende musina mari taifanira kuti tione makurukota ehurumende achiresaina kuti anenge akondewa. Asi kuti vanoda kushingirira varimo ndozvinoratidza kuti ivo vari kutorya nerifa, asi isu tinonga sose nomurungu.
Ko, panyaya iyo yemazuva muri kutambiriswa mihoro muri kugutsikana here? Tichiona kuti mwedzi nemwedzi vanenge vachitozoita kuzivisa kuti muchatambira riini.
Isu hatigutsikani nazvo. Ikodzero yomushandi kana yatingati international labor law yokuti mwedzi waunotambira uno semwedzi waFebruary. Papeisi panofanira kutoya pakaratidza kuti mwedzi unouya unozotambira mari yako musi wani. Ndokuti zvishoma zvawana izvozvo ukwanisa kuzvibhajeta kuti usvike next payday. Saka iwa kumukwako yokuti hatizive unotozozvakwasara mazuva maviri kuti unopewa rini, hazvinyatsoita uye zvazviratidzi chiedza muhurumende hazviratidzi kuti vanhu vano unyanzvi hwokutungamirira zvinongoratidza madiratizandi kana kuti vanhu vasina chokwadi kuti vanoenda kupi saka isaifunga kuti vanhu vanenge vapindawo sezvo vakapindawo nekutonga kwaro vairatidzawo gwara rakasiyana navamugabe asi tinongoona kuti hazvina kunyanya kusiyana navamugabe wakachinja ndidhiraivha chete kodhaka ndiye wangodhiraivha asi kuti tiri kungonanga kumwe chete motikari ichina mataya akangodini akangoponja isu tinofunga kuti vasina masa vanofanira kuvatsvage mari yokupa vashandi vehurumende nokuti kana vatsvaga mari ndozvinopa kuti vashandi vehurumende vashande nesimba vashandi vehurumende vane more than 6 years vasina mbowedzerwawo mari saka zvinhu zvinoshungurudza zvinhu zvinosuwisa vari kuita basa rakakura kwazvo maclasses kakuru kumaticha mamwe anosvika vana kuma130 uku vamwe kuma103 vamwe ma190 saka unenge usitoticha class 1 ina maticha akawanda nokuti vakatosipenda kurikuta mamwe maticha saka isu tiri kuona kuti chinotori chibharo kumbunyikidza uyezve kushaya hanya navanhu vanoita basa guru muzimbabwe vanova varayiri saka isu tinongokurudzira hurumende kuti dai aona kuti vashandi vehurumende ndo vashandira mari yakanyanyisa kuwanda kuti corruption iite shoma ivo vasangodyawo vega vakuru vari mumaofisi umu
vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reptuz vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vatemba muliswa vanoti kushatirwa kwakanga kwaitwa negurukota rezvemukati menyika vaobert mupofu pavakanga vachibvunzwa mibvunzo nekomiti yavo kuparamende zvinoratidza munhu anoziva mhosva dzaakapara izvi zvinotevera kuramba kupindura mibvunzo kwakaitwa navamupofu pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemasimba svondo rapera vamuliswa vanoti vamupofu vachashedzwa zvakare kuti vadzoke kuzopindura mibvunzo uye hapana zvavanogona kuita pamusoro pazvo tanonoka hwande westudio 7 akabata vamuliswa kuti tinzwe zviri kuitika
zvakaitika ndezvekuti munoziva kuti komiti yedu ine masimba ekushedza munhu wese kusara kwapurezidhendi vamupofu vakashedzwa panyaya yebasa ravaibata vari minista wezvicherwa nguva yavo kuti vatsanangure nyaya yezvicherwa zvinenge ngoda madiamonds kuti nguva yavo pavaita basa ini zvakafamba sei izvi tinenge tichiita kuti senhengo dzeparliament timirire vanhu ngavamupofu vauya vangava neukasha hatina kufunga kuti ndizvo zvingaitike nekuti munhu wese anouya tokurukura togora kutadza kuwirana pane zvimwe zvinozikana tiri pabasa renyika
ini sokufunga kwenyu munofunga kuti vabhiyevha nenzira iyi nemhaka yei
munhu anoziva mhosva dzake munhu anoziva mhosva dzake nekuti pane zvakawanda zvinotaurwa nenyaya yeupfumi hwavo ende pane zvakawanda zvinotaurwa kuti vakatenga bhengi saka vanhu vanenge vachida kuziva kuti vakatenga bhengi ravo nemari ipi nekuti zvinhu zvinozivikanwa vakatenga zvinhu zvakawanda muvictoria falls vane dzimba dzakawanda saka vanhu vanenge vachiziva kuti kobasa ravanoita rinoti vapfume kudai nderipi ende ndizvo zvimwe zvacho kazvinenge zvichida kuziva vanhu kuti vanhu vasaite pfungwa yekuti aiwa vakatora zvinhu zvevanhu kana zvicherwa
imimi sekomiti yeparamende pane zvamuchaita here nenyaya yavamupofu
tine masimba takagara pasi tikaisa ripoti ende parliamendi tine standing rules mutemo watinawo wekuti ukasateerera unochargewa in contempt munofanira kuziva kuti chero Shakabvu Roy Barnett akamboendeswa kujere neparliament nekuti anga aita zvinhu zvisirizvo saka pane mutemo saka hapana kwavachaenda havo vacharamba mutemo uripo parliament ine simba parliament ndiyo parliament yakabvisa vamugabeka yavaimpeach saka tine masimba tinawo zvogona kunonoka asi vachataura havo
zvavanga vachiti zvanzi imi mufanira kuti recuse yourself maona kuti hazvikonzere here kuti imi musunduruke
aiwa ka tikadaro ka munhu wese angoya anongodaroka vanhu vanoziva ndiri simbi yebasa ka ini ndakapinda kunoita basa pariamendi ibazi rakasimba izvi ndo zvavandofanira kutaura vanhu kuti vazive kuti chero vakatamba havo kutamba havo asi hapana kwavari kuenda
Vanga varisa chigaro ekomiti eparamende inoona zvezvicherwa vatemba muliswa vari parunare muHarare natanono kawandwe Studio 7. Studio 7 yakaedza kubata vavo Betty Mpofu asi nhare mbozha yavo yakanga isingadairwe. Munhau dzemitambo. Sachigaro wechikwata chenhabvu cheDynamos vakeni mubayiwa vanoti chikwata chavo chiri kupemberera kusimudza kwachakaita mukombe weZimbabwe National Army Charity Cup nezuro mushure mekurova Highlanders 2-1 kuNational Sports Stadium. Ngatizwe hurukuru yavakaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezuro mushure mekusimudza mukombe wekutanga wemwaka uno.
Takatamba weekend yakapera yeCape Town 1-0. Iye Highlanders yakatamba neChicken Indian 2-1. Saka kazosangana final nhasi Town 2-1 Highlanders. Kuita sinza mukombe ndisizvo tenu. Unogara uchitwa makoreja gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neNational Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru. Hapana chinopfuura kuhwina. Kwatamba ukahwina, nyamafara anenge akati nyungu kuti defeat haimakidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati taita chibhumu pazoita inenge on go ndichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani but rechipurazovana rekuti ndikwaritanga aro vakwariti kangasi rechipiri azokuweswa ndingemera plus yanga iri muchibhumu bimo chapovinya kuzotiye kuti yani chaya hagoya sapoza yanjira dzohwara dzoa inini Highlanders vaikwaraiza naro raita the same hatina kuvinya kunoti agoeza ndiyani but tinozozova kuti watachifungira nezvaonekwa ndizvozvo chaizvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
mahwina zvanopiwa 15,000 marana zvaup 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2 takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tiyakuti titore nyangwe chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhaso chihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyatsodzokera paDynamos wacho chaya chaya.
Ko uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti kesh yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane eko kesh kwaane swaiti kwaane zvakawanda wanda vanhu kubhora vakuuya manje nekuti vanorifarira havadiki havauye sere kana tisingatambo zvakanaka but izvomwe bhora richitambo zvakanaka vanhu vanouya bcause havana chimwe chekuita ndivokuona nhapo.
Sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Uyo anotemba hondo ukashupana naye kunozisana kwacheka makumbu. Ndine mukoma noti mama chindi uyo anotemba hondo ukadenda inini kunochopedzerana. Padiki padika pinda mkorisi palzi ashupana nevangwe aiwa mukoma mazuru ndinoda kuwa. Yeka nguva kadika patoke mkorisi palzi arovana nevangwe aiwa mukoma mazuru ndinoda kuwa. Kuru chipeta muse kuti madikila kunge ukango naro mukoma ipa kwa pinga machena. Kuru chipeta muse kuti madikila kunge ukango naro mukoma ipa kwa pinga machena.
Nako kambo masuru kubva kuna Suleiman Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Election Resource Center yokurudzira kuti ZEC ikasike kuburitsa gwaro rinoratidza mafambisiro achaitwa zvino kusvika musarudzo. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti inoshishikana nemashoko ekuti hurumende haisi kuzowedzera vashandi vayo mihoro gore rino sezvo isina mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.